This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 28 2028. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nenyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe kabuyuni uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki woita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwavaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira kuSpain musi wa8 chikunguru. Vadon Santos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiri Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Souza. Vadon Santos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMeru Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nenyika dzavo. Vanogondezvevarombo iyo vanongoenda kunorapwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya yakudzimba vanhu vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mirezi munyika dzavo mune zvipatara asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain kuSouth Africa and hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndo dambudziko ravanaro iro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano. Sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaAfrican leaders. Asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango wakaisa 15% yacho inopera nokubiwa nayo vanhu vanochiti vanofanango vachitunga miriwa nokugadzira chi chipatara zvedu. Saka corruption ndio problem. So dambudziko ndere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, bhajeti yacho kuda yakakura kudarika bhajeti dzenyika the Ministry of Health zvenyika yedu seinoZimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealthcare system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru, then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepremier service medical inogona yakabroka, asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutande rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZANUPF vainge vaine mavhoti zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANUPF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi, tine kudhukirwa nomufaro semusangano weZANUPF nebasa rabatwa kugokwe, tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutsindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarifiro yekuti vanopikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vati pamanyawi kumusangano weZANUPF tinonyanya kutenda. VeYouth League neveWomen's League andiko redu rekomisariati nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANUPF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda mutsarudzo.
Vari kupikisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu vezano vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANUPF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose, ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madecades maviri, 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa enda richati vhundusi tinoriziva richingouya, asi hazviti vhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalos Ziva.
Vanhu vekugokwe nokuti bhotera zvine musindo, tichitarisa kuti pakaitika mhirizhonga, pakaitika nyaya yemore than 1,000 vanhu hawachitinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kuvhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupu nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakashinga.
Ko sei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo?
Paelection haiwanzobudi vanhu, isu tiri kufara nevote share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa. Makaona violence yakarambidzwa kukampena, mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugokwe, zvese izvaita kuti vapunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutyidzira vanhu. Zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror, nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo. Saka kuona vanhu vashinga vachisapota shanduro tinozitenda zvikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyizvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission?
Ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms, nokuti ndo nyaya iri kuratidza kuti yaita dambudziko munyika kuti munofanira kuita mareforms. Zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free, iri fair, kuti vanhu vese vagone kukampena, vanhu vese vawane access to state media. Munoziva majournalist akarohwa achida kunokavha rali dzedu machipa tichidzirwa nemasabhuku kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvitimo tonde. Zvimwe zvinhu zvetova kugadzira patikuroncha dhokumendi redu rinonzi tri kuti tange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda maripoti.
Uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaostalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANUPF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANUPF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC ndikakubatisa zvinhuzvashinda kumusha zvemwana wechikoro. Saka ndasika payapaya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi. Saenda pakati harigandiri kukambudzima zvangu pamangada munoona. Sanda kutofamba kutokurosa pazvidbc payapaya pabva papfuura vakomana 2 vachangopfuura ndopabva patoya mota yandikatozara vanhu more than 20 vanhu vabva vatondikomba ndokutanga kutonditi wai uchipeka regalia yeCCC iri kunoku munozviita imimi varidzi. Hapataurwa zvakawanda, vamwe vachitaura vachoti maCCC ini vanhu munosiya maCCC achitora nyika makaita sei. Vabva tichanga kuchiti hanje kwaofisi kwavo ikandikuzivi ndekubhangu dire kumbari ikoko. Saka ndopatanga kundirova nemambama vatorimisira pasi kutoti hani matanda nematanda matanda nematanda hani pamvura singe masuweji here angati anitenda nokudarika nekumbareko ndikandara pasi hakurova chaiko chaiko kuti kutamba.
Pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana vandaziva, asi kuri kunzi ndinongezaninezandeuneuneu asi ndevanhu vezanupf.
Sei muri kuti ndevezanupf?
Bhozi vamwe vacho vangatipeka matishizi nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga. Hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichita chamuramba mhuru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 million vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School, uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mumapenalties mumakwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngatinzwe hurukuro yataita naTemwanjira.
Isusa tinoenda paGym School, Gym Academy School, iri paLong Chain. Pane right turn iripo before Long Chain. Unodzika nayo unonokusvitsa pachikoro, ndopatinotrainira ipapo. Saka programu yedu inotanga, totanga training like Tuesday na 10 o'clock, 10 a.m. makuseni, kupedza kuma 12. Saka always groups, including totangira paunder 10, then under 12, under 14, under 16, under 18, ne under 20. Saka ndiwo mamiriro akaita programu yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. And tikaona kuti you're good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro, odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndopatakaita patakatanga matrials edu va tatanga kusva 22 tichipedza musava 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35 bodi vachiri kutanga bodi takaisa pamaflyer pamawhatsapp group. Saka chiflyer chedu hachanyatsotenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrials, I think after 2 weeks time. Tinovimba kuti vana vanouya vakawanda. Sezvinokutamba kwatakaita tonamendi, voti vamwe vacho vakatamba tonamendi yatakahwina neZuru, vamwe vacho vanga vatotori pamatiles. Saka haihope kuti vanouya neuwandu hwavo.
Saka kuti muzounganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndandine chikwata changu chandandinacho kudhara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Ndinyaya yekuti inini futi inini kana ndandiye vamwe vana vekuwaren pak. Saka hazvinambotorera time kuti tikwanise kubatanidza chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muone wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo, tovakwanisa zvatiri kuda emeri, tovatsvagira kuti vakwanisewo kutengwawo kunze kwenyika kwandakatamba, kuya kunana Serbia, kunana Romania, ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesawo 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi anezuro aya, makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda, tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba? Remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalents aripo, like yesterday mutimu yedu yatakatamba inini ndakagozanyerema under 17 katournament, but ndakaisa kamukomana kadiki kane 14 years kanogara kumbareo kakatouya tichikari pamatrials. Ndokakaitoita young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana, I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukomana iyi kana kuEurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo ndo imwe futi nyaya yatiuda kutsaya kuti tinje iyoyo because mukatarisa vana vatinotora vatinawo tina kutsaya kuvanzengesa nyaya yekuti vasaite manyaya yemadrugs iyoyo because the moment yatinoenda nawo kutraining patinotraina everyday kutraining havani vasakwanise kufunga zvekupfuta izvo nekumwa because vasinge vakungofokasa netraining vakabva kutraining vakusvika vanenge vanoita osvika orara senge ipapa ndotonzwa nekunoiswa kumbogo senge pandoti hakuna kana training 2 days vanotouya utoti kosi tofanira kuenda kutraining
asi imo muHarare nemunyika umu muchiine mitambo here yakawanda yekuti vanokwanisa kukwikwidza ivo vechidika kana kuti zvinenge zvichiri kunetsa
ndakataura namisa mbonda tisa kujoina pane imwe inonzi relight league inana dynamo chivavava ine maakadhemi akawanda because nekuhwina kwatakaita mizuro vakatotipa pressure kuti handijoinai kuti nekuti timhenyu iri strong
murayiridzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba Jesu simba rangu simba rangu
vatereri ndini Tanonoka Wande tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzirwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi. Ngatinzwei maonero apasta Mhungu pamusoro penyaya iyi.
Kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa, vanhu vakafa tisu vakatenda shoko raMwari, kwete hama zvitunha zvakafa, hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa. Asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi, kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu. Saka kana shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa. Zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu. Saka ivhangeri shoko raMwari kana richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye. Saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha.
Ngatichinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Ndinoondora kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapita 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Pauro achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Pauro achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chero avo vose vakafa chiri dai vainyabhabhatidzwa, kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo, kungadai kusinga na zvakunobatsira. Nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa, chero vakafa vacho chiri dai vainyabhabhatidzwa, zvingadai zvisina kudero. Akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa. Munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu. Asi yakanga iri nhau yokuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chiri vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe, kunga kana kusina kumuka, kumuka kungadai kusina maturo. Chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzwireiko? Kuna kuti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta, dai kanga kusina kumutswa kwevakafa, vaigozobhabhatidzwireiko? Vaizogamuchira chiiko pana Jesu Kristu weNazareta? Kududzira kuti Pauro achiparidza nokudzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa, kumutswa kwevakafa kuriko, haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa. Munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama sezvandiri kana sezvauri izvozvo. asi achizombi achinge atorwa pasi pezuva achazomirira zuva rake rekumutswa sezvo tinozoti Jesu Kristu wakamutswa nekuti Pauro iye achitaura achiti dai kana kusina kuzvisizvo kudero kana nesu kuparidza kwedu mutsari Jesu Nazareta kungadai kusina maturo dai kana kusina kumutswa kwavakafa tingadai tiri vari venhema zvaitova nani zvedu tindodya zvokudya zvedu kana zvokunwa zvedu asi nokuti Jesu Kristu uyu wakafa akamuka nezuva retatu vanhu vose vakamuona akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana saka nhasi uno kuparidza kwedu kana achiti kuno kumutswa kuvakafa vanhu vose vachamutswa nomutovo wakamutswa nawo Jesu Kristu tinoziva kuti isu pachedu vanhu tinofa nomuviri wevhu nemuviri waadhamu asi chimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yamwari kureva kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu vose vakafira muna Jesu vose vakafira mukutenda panguva yekumutswa vachamutswa vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari panguva yekumutswa vachamutswa saka nemashoko iwayo ndoda kungotenda nokurumbidza Mwari ichode ngatire zvakanaka nemubvunzo uyoyo tinoziva kuti nokuda kwaJesu Nazareta anotigonetsa
vatereri tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo pakutenda uchikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemutambo mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva Michael Kariati anoti panyaya inotevera
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anoti paasvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro
ndine levhu randave ndavewo world champion saka zvichaitawo kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwawo nemapurisa saka zvichaita seworld champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu
anoti tsiva yamupa upenyu hutsva uhwo washandura zvikuru magariro ake
ndine levhu randave ndavewo world champion saka zvichaitawo kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwawo nemapurisa saka zvichaita seworld champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu
pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu hwesuper bantamweight arova Catherine Piri wekuzambia uyo ane zita rakasimba pasi rese izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica
mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu zvinova pakuuye murikawo paakutarisikawo
anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva nekuti kurova seane mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki
tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakuitawo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri
maneja wake Clyde Musonda uyo anove zvekare murayiridzi wake anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure
kana igoi ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa kumberi bosi ane speed yakanyanyisa
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi kunyanya avo vanochengeta vana vari vega kuti vasaure mwoyo kana zvinhu zvaramba asi kuti vaedze zvimwe pari zvino Chiwandire ari kugadzirira kudzivirira bhande rake reWBC naZulina Munoz wekuMexico. Bhande raanaro nderesirivha uyezve rechipiri muremu weWBC, asi chinangwa chake kutora regoridhe iro rinaye Milati Makado wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiya mina Gibbs Dube.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNcwabakazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyon is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla lezanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni kokubani izanuseki kumsebenzi violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba uzefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGogwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo uMnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilijumi lanye, 10,777 votes. Wathi uMnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu, 4,800. UMnumzana Tafatswa Mukwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-ZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The Revolutionary Party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midland Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, and mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGogwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGogwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi badakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sithabe okumangalisayo.
It was long waited for. It was foreseen, it was always on the way. We are happy. Predictably, we are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process and seek to tarnish the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Akusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokhu. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu, akusimangalisi. UMnumzana Tafatswa Mukwati ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Siqoqe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
njenge tipu si sifuna kubonga ama citizen egogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanu sebi ifuna usebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthi sosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyegampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke isapotedi iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo ele i-violence engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokusisekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le free blames kuyinto-ke okanye silungise free indaba yama-reform sikhuluma-ke labantu basesadiki le-african union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 kulungise-ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba labantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala amajenali athwaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ukubani izanu pefu nxa isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betha abantu hafulive long sleve yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina loo sizikusimise ukubana kube nemguquko elizweni
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
sisiya phambili sisadeploya sengabapeace ambassadors ukubana kulungiswe indaba yokubana-ke abantu bethu-ke ivikelwe ikakhulu-ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu-ke azabeyedisa ukubana-ke kube lokuthula njalo-ke lokubana-ke izanu pefu ungasebenzisa i-violence emakhaya
umnumzana ostalos gift siziba ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-ccc sixoxelayo esekariba kukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sibeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni kwayengumongameli webandla le-ZANU PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi ucacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha Afri Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondani. I-High Court yeZimbabwe isiphi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenzayo kuye umsenkezi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi iliswe izilungisiswe ngoba ngakuukuthi umuntu kukhalayo ukuthi there's an illegality that is being perpetuated that illegality must be stopped so that's long and short of it simplething i-congress leyo kayini iyintantolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi-ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthethwandaba?
Ye, inkantolo yokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitshoyo ile ngqondo bekayilango. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye indaba ezakhe zenzakayo, hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudlana.
Singathi-ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi is an agent application. Ngabe kusitho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye ama-cases. I-case le iyekiswe kwamanye ama-cases that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi iviki ezayo kube liyane elandelayo ibe isithethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi-ke lisenza khonokhu lulani udaba-ke lumi njani olwaphanywa kwangumsengezi?
then I saw it in the application. Then I application is declared. It declared it as a feature. It would be because I declare I'm a right. It would be no. In the way I draw an engine from the concept, now for you, what can I say? We want that kind of a declaration. So, Katia would be, it could be a play in the industry. I mean, I desire. So,
Lolo, waye ngumongameli wakwele Angola, u-Eduardo dos Santos, ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine duzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Besatshwa ukuba i-Zaporizhzhia Nuclear Power Station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele Ukraine lithi kukhe uke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namhla. Soku isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenzi umandla
yelaba
bamkhulu
uhlelo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika baba kumbe ngithi inkosi yamandebele ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba inkosi yamthwakazi siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo kunjani wa
uyabonga mphakazi nintanini
hayi siphilile kakhulu siyakwazi ukuthi ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi umzilikazi akusitshetha ukume nginjani ngoba sizokuthiwa ke le mazweni abantu balungiselela kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lolo
kuthiwa iyabopha umsakazi iyabopha impela iyabopha indawana zonke iyabopha eBotswana iyabopha eSouth Africa abe-UK nabo bayasisiza ngezimali abangenelisa ukuthi babe khona kodwa-ke abantu bayanikela ngizola ngezinkomo abanye baseplums bathi azilandwe khona abanye basefelabhusi amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo amapolisa nawo bayasinika imvumo lokuthi senze imali anduba emhlahlandlela ngoba emhlahlandlela bayazi abantu 22k kusuka ngoBulawayo amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mntwana
ye singathi-ke kucatshangela ukuthi kuyaba kulabantu abaningakanani khonapha esikhumbuzweni lesi
kuzima ukutho msakazi ngoba i-transport sisacelile ebantwini kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha sabangela sifuna kubo 3,000 khona lapho kodwa-ke hhayi asikabi singeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona hhayi kuyanyakaza
singathi-ke kuqakatheke kangakanani ukuthi kunanzwe usuku lolu
usuku lolu luqakathe kakhulu ukuthi lunanze msakazi ngoba inkosi umzilikazi yakha lesi sizwe siyasibiza ukuthi umthwakazi isizwe esigoqela ama-tribe kumbe ngesintu sithi inhlanga ezicike ezingu-13 ezihlukeneyo so lubumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula umzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona esihluphekela lesi sizwe ukuthi bumba akufanelanga nje sokuthi hhayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlula kodwa sizigqada ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga into kwesikolo kodwa inesipho nesiphuthiso kaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni ngokukhula
ye singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani
zisahambile izincwadi msakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona zihambile impela izincwadi zihambile izincwadi kubosopolitiki zihambile izincwadi kubabekhalta zihambile izincwadi la semakhosini awe-ridi isadi kodwa-ke impendulo asikazitholi ezitholo ezikhona ukuthi abantu babe bekhona so kusesemasinyane ukuthi ukuthi sithi ngobani ababe bekhona
Ye, siyabona lapha ke kwele Melika kuyabe kulomcimbi ofanayo kuba sokusithi le UK lendawana eziningi. Ungabatshela nabantu abayenza khonoko bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Kubaluleke kakhulu lokho mhlonishwa ngoba thina siyisizwe sisakazeke indawana yonke. Thina seSouth Africa nasebana kululu kuyasekhaya kodwa umuntu ose-UK lose-America uzima ukuyafika because lapha abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku enze umcimbi labo ukukhumbula ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu la esihlala khona singafosi ukuthi singobani sisidabukaphi.
Ye, phose lokugcina baba Khumalo.
Bahlabe Zulu ngithi kini lapho elikhona ekhaya koBulawayo emakhaya asihlangane nemhlahlandlela kusaka 10 September umunyama ayabe ingazani sabe sigida sigiya.
Ye, loke ngumnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula Khumalo, wakhethwa oba inkosi kaMthwakazi, umdeni wakoKhumalo. Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. KuMateyu chapter 6 verse 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenze abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi ha mina anyatshova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole izithelo obekumele uzithole usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla suphakanyiswa ngabantu usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi athi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuyo uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili izwi kaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelela ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensida
kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu, ungabi ngumuntu onosuhamba unxolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hayi mina ngiyazile. Kodwa ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo, abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu. Ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, bethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo, iqembu leLenders Football Club linqobe eCapes United nge-2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeBapperfield Stadium namuhla. Intshatsheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya, kuthi eCapes United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1, kuthi eleRentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilahlekelwe ngabadlali bonke, kuthele Australia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa i-middle order yiyo-ke ephambanise zonke izinto, ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi izibapho izafaka amaruns athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcinisa i-chai 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhlazingamachumi amathathu lanye, kuthi wesithathu ukhona mhlazintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One Day International yesetshenziswa inhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu lebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokuqualifya for i-World Cup. Singabe sisemdlalweni etshiyeneyo, kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika berepresente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ye, kwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Loyo u-Isaiah Msolwa, usomnotho, isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngisecholocho, isigaba sakithi kuthiwa yiJoha. Ngoba nje sizo ngizokhuluma la ngengoma yami ethiyona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando ngoba ekuqaleni bengine album ebithiyona umzilikazi. Right, yasi so leya ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. Kwasekuthi ke kuthe emva kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelwe emhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona and engubani. Ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi. Ngithe mase ngikwenzile ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele siyinkosi thina sikwazi lokho isintu ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele ebizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 28 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungaza khona umdabulo wesizwe inkosi umzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe bazongibona khona ube bezoba khona lapha emhlahlandlela siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu enijabulela ingoma engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke le Studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etsholojo ongadinelwa kusasa mfowethu. Sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele-Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe kaBuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethweni ndaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU PF Congress. Siluqhuba lapha ohlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.